平常都在支持平常都在支持台湾的过去些年一改一改，因为因中国一件所谓中国是出现，大家把那样一个情绪你平定，如果你没平定，那个其他我们都。
Sikavamangwana tikitarisa wo mutemo weyo United Nations kana kuti police document rayo inotiyo kana pasina kuwirirana kana kuti pachikwanisa kuti panogona kugumisira paita mhirizhonga nyika inokwanisa kudaidza vanhu veUnited Nations kuti vauye kuzoita sarudzo dzacho asi ndokunge zvatenderanwa neUnited Nations General Assembly kana kuti security
kana kuti mharo vanouya kune constitution yenyika inotaura kuti kana paitika nhari chii chinoitika tine makotsi akaiswa in place okudhila nenharo dzenge dzaiti
asika ivo vanopikisa vetriplec ava vari kuti havawirirane naiyo zeki yacho uye vari kutiwo matare aya anenge ari kutora divi
kana vasinga izvi matare muno muzimbabwe ndaachinotsvaka nyika yavo inoi Zimbabwe inotonga ichirwo zvitori kwa chisho